Kunogusina zvina kumbira zvakanaka. Taita dambudziko rechikwata chevatyairi vemusouth africa chinonzi ATDF. Chikwata ichi chiri kurwira mabasa, chiri kuti zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika chiri kutitorera mabasa, zvinofanira kudzokera kunyika kwazvo. Saka chikwata ichi chakatanga kufamba chichipisa matrasi chichifonera makambani evanhu evarungu vakatora zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti vashandire. Vachiti ivo vanhu ava vari kutitorera mabasa, munofanira kuvadzisa pamabasa.
Makataurawo nyaya chichemo chenyu kumapurisa here kana kuti kuhurumende?
Isusu sezvizvarwa zvezimbabwe takangofunga kuti zviri nani tibatane tiise musoro pamwe chete. Saka tine chikwata chakazoaprocha vamabhena navadhi vamazinga vehuman rights kuti vatibatsire vatipe mazano kuti tingaite sei kuti tigone kuti nyaya iyi igone kupera. Nekuti pari zvino tine musangano watiri kuita musi wa9 June 2009, iyo uno musi wesvondo. Musangano uri kuitwa musi weSunday, musi wa9 uri kuitwa paWorks Building corner Albertina Sisulu na Von Brandis Street, office 103 First Floor, Central Johannesburg. Musangano unenge uine zvizvarwa zvezimbabwe chete, hakuna zvizvarwa zvesouth africa zvinenge zviripo. Musangano uyu uri kukokerwa navamabhena nechikwata chavo, nekuti vamabhena vakasvika pakutibatsira vakaenda kuhurumende. Hurumende ikavakoka kumusangano uchazoitwa musi wechitatu svondo rinouya, musi wa12 kuDurban. Musangano uyu uchange uine vakurukota vehurumende mukati menyika ineyi, vanosanganisira gurukota retransport vafikire Mbalula nava Aaron Mutsoledzi vehome affairs nemamwe makurukota akasiyana siyana anoona nezvekupindwa kupindwa kwemabasa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika.